inzara dzipo pazvimba kwamurombedzi kumusha anokwanisa rurwa ndokumusha kwacho ndokwaakakurira kwaakadyika so ndokwasi kutobva tamuradzikara 3:30 amboita madelays nemvura yanga ichinaya but azoradzikwa zvaii
imi makashandawo naye sei
ndakashanda zvakanaka nenzinza anga ari dzigadisikeo wangu tomee was a very humble person aita basa rake very talented akanga asina tarenda rekufosa kana kudi above all he was a jovial guy andinangobvira ndaona musara kake akasamira kana he was just a person has very good energy so it made it easier for us to work together because unaishanda akafara and achita zvinhu zvake muchokwadi.